Chakasekitari chikabika musangano yedu werari nhasi uno 25 February. Chakazotinetsa zvikuru ndezvekuti mapurisa akatimisa kuti tisaite musangano iwoyo.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa kuti vakumisei kuita musangano iwoyo?
Mapurisa akatipa chikonzero chekuti nzvimbo yamuda kuitisa musangano muground council rakatobhukwa kudhara neimwe political party.
Tiri kunzwawo kuti mapurisa ari kuti imi mamusina kunge mapiwa mvumo zvakare yekushandisa ground iyo kana nhandare yamuda kuitira musangano nekanzuro yemurehwa kuti inzvimbo yekanzuro. Mamakapiwa here mvumo nekanzuro yekushandisa ground iri?
Inzvimbo yekanzuro izvozvo, but kazhinji kazhinji kana tichinge tangobhuka pangobvumidzwa kanzuro ndeyemunhu wese. Saka zvina tame tichinge tangobhuka tasongotenderwa kanzuro haikwanisi kuzvitimisa hayo. Ndoo zvatagara tichingoita kumashure kwese.
Saka matanho apa amaakutora tichiona kuti marambidzwa kuita musangano wenyu.
Sezvo vataura kuti vakabhukwa ticharamba tichiapa vamwe magesi nekuti tinozva kuti basa ravo mapurisa kutirambidza kuti tiite misangano yedu. Saka isi tiraramba tichibhuka chete tichiramba tichiedza kusvika iwo vatazoperezwa kuti votipa chikonzero chipi.
Iwo musangano uyu zvii zvamamuda kuti mukurukure pamusangano uyu uye ndiani anga achitarisirwa kuzouya achiadhiresi?
Tenge tine vakuru vedu vemusangano vatinakwanisa kutaura kuti ndiani pane zvinezva. Tine vakuru vedu vemusangano vangu vari kuuya tikupemberera kutsvitsa gore kwepati yedu yafomwa. Saka tichikupemberera tichiita mhemberero takabatana semurehwa yese dzeripoya vakuru vanguva tichizotipa mashoko.
Tinoona kuti kwamurehwa kwenyu ikoko ndo kune mhirizhonga yakamboitika nhengo dzebato renyu reCitizens Coalition for Change dzichishungurudzwa. Mazuva ano zvakamira sei?
Vanhu vaakuda zvechange, havachisabatwa nekuti chitidzirwa kana kuita sei. Vanhu vaakuda zvechange kuchidzira kunga chidzire zvavo, asi vanhu vangu vakutoda rari iyoyi takugura nekutobvunzobvunzi zvamira pati vanhu vangu vakatitarisira rari iyoyi. But sezvinoiwo zvazvo zvokuti haa kwamurehwa nyangosi fijet haa vanhu vasikambira kuchitidzirwa ikoko vari kuzati kupererwa kupeza ndiye.